maonero angu zvangu ndekuti nyika dzofanira kutombogadzirira chaiko zvakawanda zvichatoitwa kuAmerica navaTrump. Vakadzoka iko zvinezvi vakadzoka vanoukasa zvekuti pane zvakati wandei zvichaita muAmerica kuti vazhinji vekuAmerica ikoko vachamboshungurudzika nekuti ndikuona kuti USAID yagara ibatsira nyika dzese nezvinhu zvakawanda wanda vari kubva vada kutoivhara. Saka ndinoona sekuti nyika zhinji kwete South Africa chete asi nyika zhinji ngadzigadzirire kuti pane zvakawanda zvinogona kuchinjwa navaTrump. Zvinogona kuzokanganisawo magariro anga achiitwa munyika dzakawanda wanda idzo dzakafanana neAIDS idzodzo rubatsiro rwavanga vachipa ndoushamwari chaivo nekuti vanenge vatahukasha humwe kuti nyamwe dzine nyika dzanga dzikota shamwari dzeAmerica ikonozaashamwari dzavo. Saka zvakawanda zvinopaa kuti nyika zhinji zvigadzire kuti nyaya dzakada dzopaa kunge dzatoita kusenate dzotaurira kuti South Africa yakamira seo yakamira seo yakamira seo. Saka pane kuti ndese ipapo
tinoonawo kuti uremu hwemari yekusouth africa hwerand hunenge hwati dzikire zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica zvingave zviine chekuita here nemashoko ari kubva kuna vaTrump aya
zvekudzika iko zvine zveupfumi hwesouth africa hese hunogona kudaro zvavo asi zvaitwa nezuro zvichitevana nanhasi izvi inyaya yemashoko avaTrump. Vanhu vanofanira kuzvinzwisisa kuti vaTrump right now is the strongest man in the world. Kana uri mukuru wenyika huru pane nyika dzese zvavataura nyika dzese dzinoteerera. Saka yes pavataura ipapo rand ratombokanganisika zvishoma shoma. Handizivi hangu kuti pakenda kumberi ivo pavachatanga kushandura mashoko ashandurwa naRamaphosa mashoko ashandurwa naminister weforeign affairs yemusouth africa nemashoko acharamba achienda mberi kuda kuti vanhu vachadii vachadzikama nokuti market kwakuti businesses vanonyanya kuteerera chaicho mashoko ataurwa nevanhu vakuru.
Izvo zviri kuitika musouth africa pakati pesouth africa neAmerica zvine zvazvingakanganisawo here upfumi hwezimbabwe? Tichionawo kuti zimbabwe inoraramawo kubva mumamiriro eupfumi hwesouth africa.
South africa ndo big brother wesaturday. Saka big brother wenyu munogona kuti kana mukamboshupika mumuzendamira akazungunuka uyoyo mese munogona kudona. Saka dei zvaitoita kuti vanhu vemusadhaki vaitogara pasi nemashoko iwo akangodai chetewa vaitogara pasi kuti vaone kuti toita sei kuti tiuwe noushamwari hwakanaka nesouth africa yes asi noushamwari hwakanaka nenyika huru yakaita seAmerica nedzimwe nyika nokuti zvazviri izvi kana South Africa ikanzi zveshuwa shuwa yaita sanctioned neAmerica asadhaki inokosora nokuti zvinhu zvinenge zvatishatira yemwe nesoni wekuzimbabwe.